chekutanga baba ndechekuti kubviswa kwevanhu munzvimbo dzisina kufanira harisi basa rezanupf ibasa rehurumende zanupf haisi hurumende kunyange hayo iri muhurumende ibasa remalocal government emaarea iwayo neministry iri incharge of that asi kunyange zvakadaro hazvo ini ndinobvumirana nevari kunyunyuta nekuti nguva yacho yatingati pachirungu timing yacho haina kumira zvakanaka vamwe vakarima chibage chavo chatokura chambomira kukohwewa vamwe vakarima madomasi avo vari kuzvisiyai zvakadaro utsinime hwacho hwekuti zvavangawari magore rese uri kusiyiswa zvakadaro utsinime husina kufanira hazvifaniri kuitwa nevanhu vanonzwirana nevanhu veganda rimwe chete munhu ari kuita chikwa chake ndichoda kunyangadza zita remusangano ada kunyangadza zita rehurumende nekunyangadza zita rapresident
regai timboenda kuna advocate Masiye tinzwewo kuti vanoti
ndinosapota mashoko ari kutaurwa nadr Mavaza and nhasi ndinofara kuti at least vaona kuti hurumende yezanupf ine utsinye hwokuti inokwanisa kuva ichibvisa vanhu panguva isina kufanira uyezve ichibvisa vanhu zvekare vanhu vanenge vakaalocatwa nzvimbo idzodzodzo nemachiefs nemamwe malocal traditional leaders ivo vanovawo vari vanhu vatogara vachiziva kuti vanhu vanenge vachitsigirawo musangano wezanupf but zvisinei hazvo izvi zviri kutaridza kuti hurumende yedu haina yatingati hanya nevanhu tikuona kuti pane vamwe vanhu wo vakuchibatwawo vakuchibviswa munzvimbo idzodzodzo vanenge kusanganisira vanosapotawo zanupf vakuchinyunyutawo vachitaura kuti aiwa onai zvakuitika kunoku hazvina kuringana saka izvi zvinhu zvatagara tichiona zvichiitika but pane zvino izvi zvakuchiitika manje nezvekuti zvakuchibata nango ivo machiefs namatraditional leaders acho avo vaichiallocata land vasinawo mvumo and zvakuchivadzokera manje takuchiona manje izvi zvakuchiitika manje zvokuti vanhu vakuchidzingwa panzvimbo
dr Mavaza mataura eminyaya yekuti vanhu vari kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekudzinga kwavari kuita vanhu mumapurazi asi tiri kutonzwa kuti iwo mutungamiri wenyika ndo vanototungamira mberi kutaura kuti ivhu nderavo vanhu ngavabviswe
aiwa mutungamiri wenyika ari kuti vanhu ngavabviswe haana kuti vabvisei nhasi pane anonzi manyemwa ekuti vanhu vamutungamiri wenyika achitaura ivo vakupinimidza kumhanya kunobvisa vanhu vanhu vaifanira kupiwa nguva yekukohwa vobva vatsvagirwa pekuenda nekuti mutemo kana uchinge wandibvisa panzvimbo unofanira kundiisa pane imwe nzvimbo yakafanira saka kana munhu achinge akapiwa paari kugara nasabhuku kana nemadzishe emudunhu mavo madzishe akatadza kana kuti akaita zvisiri pamutemo atingape dambudziko kumunhu ateedzera mutemo wacho zvinoitika pa ndezvekuti hurumende inokutsvagirai replacement area to stay
advocate Masiye pane kodzero here yekuti vanhu vacho vatombobviswa nokuti kana vagara ipapo kwemakore anodarika makumi maviri uchamubvisa uchimuisa kupi munhu iyoyo ndo patiwo pamusha pake
kuchikora kwekodzero dzevanhu especially kodzero iri muconstitution yeright to shelter and iko zvino sezvamataura vanhu vakawanda vava nemakore vachigara ipapoapa and hurumende yagara yaiziva yaine notisi yekuti vanhu vaigara ipapo so zvakuchiitika panapa ndezvekuti vanhu ivavo havachakwanisiki manje kuti vachibviswa semabvisiro ava kuita kuita senge maybe vachangobva kugara ipapo without alternative yatingati places to go saka zvinhu zvakadai so zvinofanira kuchigadziriswa nekuburikidza nokudzidzisa vanhu ende uyezve nekuchigadziriswa mutemo kuti uve uchiva very clear pazvinyaya iyi
dr Mavaza tipende chirongwa ringagadziriswa sei dambudziko iri
atinkuni avo vasitovabviswa dai vambopiwa kana yatingati reprise vava nemukana wekurongedza wekukohwa vopiwa munguva yekubva
vamasiye
pave zvino izvi vanhu varipo dai vapiwawo yatingati reprise saka izvi zvatikuona izvi zvinhu zvisina hunhu ende hurumende inofanira kuzvigadzirisa izvozvo.